Izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa mwedzi uno nemukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika muBritain, iro rakazivisa kuti kutyorwa kwekodzero zvikuru sei nemapurisa nemasoja mugore ra2016 kwainge kwakawandisa. Gwaro iri rinonzi Human Rights and Democracy, the 2016 Foreign and Commonwealth Office Report, rinoti nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuputswa kwedzimba dzevanhu, kurohwa nemapurisa, kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kumbunyikidzwa kwekodzero dzekusangana nevamwe, kusungwa pasina mhosva pamwe nekuratidzira. Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vaElasto Mugwadi vanoti havashamiswe neuwandu hwemhosva dzakaitika gore rapera. VaMugwadi vanoti vakatambirawo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzakawandisa dzinosvika 656. VaMugwadi vanoti hazvirevi kuti pakaita uwandu hwemhosva dzekutyorwa kwekodzero, asi kuti vanhu vave kuziya kodzero dzavo pamwe nekwekuenda kana kodzero dzavo dzatyorwa kuburikidza nedzidziso iri kuitwa nekomisheni yavo.
Maripotsi ari kuwanda nekuda kwekuti vanhu vazhinji vaakuziva kuti kune komishen inoona nezvekodzero dzavo. Izvi zviri kuitika nekuda kwekuti komisheni iri kuita roll out kana kuti iri kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, ichinoita atinoti maroad shows, maoutreaches aya ainenge ichiunganidza vanhu ichivadzidzisa nezvekodzero dzavo.
VaMugwadi vanokurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vayambire nhengo dzavo kuti dzisaite mhirizhonga mukutsvaka rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kuti uwandu hudzikire. Sachigaro weZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP uyezve vari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti vanobvumirana nechinhano chepasi chakaiswa Zimbabwe panyaya yekutyorwa kwekodzero. VaMachisa vanoti zviri pachena kuti hurumende haishanduke nekuti nhoroondo yekuchora kodzero yakatanga makore awana nyika kuzvitonga.
Regai ndikutaurire kuti history haifi yakapfunzwa nenyaya yekuti tazomboita karunyararo. Tikadzokera sure uko kunana 1983-84-85 tinowanikwa kune chinhu chainzi kukura. Tikafamba famba pamberi apo tikaenda kunana 2008 tinowana kune hondo dzakaitika muZimbabwe. Zvinokodzera kuti Zimbabwe ipinde imomo.
VaMachisa vanoti vave kutyira kuti mhirizhonga ichakwira zvakanyanya gore rino nekuda kwesarudzo dzegore rinouya.
Kukwira kwemhirizhonga kuchanyanya kutoitika nokuti takuenda kumaelections. Asi regai nditaure kuti mhirizhonga iyi iri kukonzerwa nekuti vanhu vari kutadza kupiwa mukana wekutaura zvavanoda.
Izvi zvinotsigirwa navawili Nyambe vanogara mumusha weruzhinji wechitambo muchinoi. VaNyambe ava vakambopazirwa imba yavo gore rapera vanoti mapurisa hapana chavakaita kuti vabate vanhu vakatema imba yavo, nokudaro vanoona mhirizhonga yakawanda kutanga gore rino.
Zvazvakureva ndekuti maelections 2018 achange ane ropa rakawanda kupinda maelections 2018-2013.
Mumwe akambotemerwa imba nemudziyo ndimuzvari Yuda Musendami vanogara mumusha weveruzhinji weHunyani. Muzvari Musendami vanoti vave kutyira upenyu hwavo sezvo vanhu vakatema imba yavo nematombo vasina kubatwa kusvika pari zvino.
Even my elections achiona kuti akusvika takutotya kuti tichapwanyirwa, pamwe tichapwanyirwa takusvika pakutourawa. Nekuti kana zvakamboitika zvokupwanyura imba pasina akasungwa, zvichazoitika kumberi, hapana futi zvichabatsira.
Asi VaMugwadi vanoti hurumende inomboedza kutevedzera zvavanenge vataura. VaMugwadi vanopa muenzaniso wemhirizhonga yakaitika mudunhu reHurungwe pasarudzo dzakanga dziine mhirizhonga yakawanda, idzo vanoti mapurisa akaferefeta nekubata vanhu vavainge vati vakakonzeresa mhirizhonga.
Tinewe Hurungwe West wanga wakanangana nesarudzo yakaitwa yebyelection ikoko. Kune akange akazvinirira akaisawo ripoti yake yekuti vanhu vake vakanga vachimbunyikidzwa, vamwe vachirohwa kuti ino vasatombosangana vachitaura nezvavanga vakanangana nazvo ivo. Ripoti iyoyi tapedza kuongorora takaiisa kwa Commissioner General of Police nekuti yanga yakatonangana nevanhu vakanga vakadomwa vaizikanwa vakanga vachitungamirira mukurova vavanhu vanhu ivo vakasungwa. Tinoziva kuti kune vanhu vatatu vakamiriswa pasi pematare kukaroi.
Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vanoti hurumende ichange yapedza kuyananisa mitemo yose pachapera upenyu hweparamende iripo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.